Saka itika uchini kuti taibatsira vamwana taibatsira iti personal level kuendesa mabodi au kumucha private kusata register company yedu. Saka we discovered kuti we had a lot of inquiries from wanhu vangwara around isusu mucommunity matiri. Naizvo zvakatipa shungwe kuti regai titange company formalized kwa kuregister company dunje kuti nalo sezvo takaregister muno South Africa yani 1-2 months iri muindustry.
Mungati company yenyu iri kutambirwa sei pari zvino?
So far ndingati vanhu vari kuigamuchira. Handizivi kuti inyaya yezita here kana kuti yechii, because community yatiri rukamutauro jekufuneral services zvakanakisa. We are having a lot of inquiries emarepatriations nemapolicies.
Zvakakosha sei kuti zvizvarwa zvezimbabwe zvinenge zviri mune dzimwe nyika fanike ikoko kusouth africa vatore amuri kuti mafuneral policy aya?
Zvakakoshesa. I think kana muchifollow up masocial medias muri kuona maincidents mazhinji ari kuitika muno. Mostly vanhu vari kufanira tinotiyo unnatural deaths, nekuti munhu achingofamba urohwa nepfuti, urohwa nemota, wabaiwa nebanga ofa. Saka kugara wakarongeka munhu zvakangonaka nguva dzose, nekuti zvinozopa dambudziko community nefemiri inenge yasara kuunganidza mari dzekuti ukwanise kuendeswa kumusha kana usina polisi. Sikara une polisi yako zvinova nyore.
Pasi pepolisi iyi munopa chii kune munhu?
Mapolisi emamiriro akaita isusu they are in different packages, anotangira pa130 rand zvichikwira. Saka it depends nepackage unenge wachuza. Mostly tinokupa motikari yatinotaidza kuti hesi, tokupa makofini, tokupa kofini, tokupa matende, machairs, tokuendesa kumusha, tosiya takuiga kumusha panzvimbo yaunoda kuti beginit.
Vanenge vachida kunzwa zviri kuita mabasa enyu vanokubata ipapi?
Tine mapages edu. Tinenonzi Rujeko Funeral Services iri paFacebook. Tinenonzi futi Rujeko Funeral Services iri pa we are on Instagram. Then we also have our own website, www.rujekofuneralservices.com. Our physical address is also on number 59, shop number 4 in Indianville, Johannesburg, Domatiri Momo. Tiri pa WhatsApp, OK plus 2771. 967-6775. That is our WhatsApp number.